vamunanga gwavataura mashoko aya nhasi pamaringe anovigwa magamba enyika paNational Heroes Eka muHarare pazuva rokucherechedza basa rakaitwa nemagamba akarwa muhondo yerusununguko reHeroes Day. Vati bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakaita tsvakurudzo pamusoro pemagamba akafa rikaona kuti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa kuitira kunyaradza hama dzevasina kudzoka. Mutungamiri wenyika avatorawo mukana wezuva remagamba uyu kupa menduru nemibayiro kune zviuru zvemagamba mapenyu neakashaya pamwe nevanhuwo zvavo vanonzi vakaita chisionekwi muupenyu hwevamwe munyika zvavanoti zvakaunza musiyano. Vamwe varemekedzwa vana vanoti Peace Magaya ane makore 12 nehanzvadzi yake Lakmo ane makore 10 avo vapiwa menduru dzesirivha mushure meumhare hwavo mukununura mai vavo kubva mumukanwa megarwe munandira gore rino kumhondoro Ngezi. Pamusoro pemenduru idzi vana ava vanga vakapiwa mari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora kune umwe neumwe pamusoro pekubhadharirwa mari dzechikoro. Mumwewo wevapiwa menduru yegoridhe ndivasizane Butua vanove mutyairi wegonyeti avo vakaita chisionekwi mugore ra2021 pavakabatira vanhu mutsaona yebhazi rakabatira moto mushure mokureverana negonyeti raive rakatakura peturu mumugwagwa weHarare Mutare. Mumwe wevari vehondo vaVictor Matemadanda vanova mumiririri weZimbabwe kuMozambiki vati zuva ramagamba rakavakoshera zvikuru.
Chinhu chatinofarira chatinokudza nemhaka yekuti chakadzosera dignity nehunhu hwemunhu mutema.
Asi vachitaura neStudio 7 nyanzvi mukuongorora nezvematongerwo enyika uye vari ivo vakavamba sangano rinoita tsvakurudzo pamusoro pevari vehondo munyika rinonzi Revolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Tungakwa vati huori munyika huri kuita kuti kukosha kwezuva remagamba kusachionekwa.
Tenezvi musangano wamudoti ZANUPF wabatwa nevanhu vane mari vane chikoro ana bima ana sakunda vanewo havanene ideology yenyika. Saka hapana pachakosha zuva remagamba vanochiona pashanu dzichabva pepereri papata akamira naPresident paTV. Ukoshwa hwacho hauchabuda.
Mumwe wevechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaElvis Mugari vativo zuva remagamba richina zvarinoreva kuzvizvarwa zvenyika ino.
Zuva reHeroes Day izuva rafanira kunge rakakosha asi izuva china chiremerera nokuti vakafa vacho vatinorangarira magamba akarwira rusununguko zvavakarwira zvacho vana veZimbabwe havana kuzwana.
Vatendai chirau mumwe wevechidiki mubato reZANUPF varamba pfungwa yavamugari.
Zuva remagamba ataramba richikosha seupenyu hwese kunyange hako kune vamwewo hatisaye kana ukagowa munda mako hausaye chinhu hausayewo dzimwe mbesa singabudewo zvakanaka.
VaStanford Nyatanza vanoita tsvakurudzo vari pasi pesangano rakazvimirira rega reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI vati ivo dambudziko nezuva remagamba nderekuti rava kutorwa sekuti nderebato rimwe chete riri kutonga munyika.
Heroes Day izuva rakakosha chaizvo asi chinozonetsa ndechekuti zuva iri rinenge rava kutorwa sezuva rebato rimwe chete bato reZANUPF iro riri kutonga zvinova zvinhu zvisiri izvo.
Vakawanda vanoti nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwenyika vamwe vanoguma vasarudza kuenda kunotsvaga chiuviri pane ungana vachicherechedza zuva iri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.